Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechina nyamafufu 25, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vatsigiri veZanu PF vokomerwa mhosva yekuda kurambidza mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa kuita musangano kugokwe kabuyuni. Gurukota rinoona nezvemitemo vaziyambi ziyambi voshorwa nemasangano akazvimirira nemapato anopikisa mushure mekuti vari kupomerwa mhosva dzekuponda munguva yegukura hundi vakatoregererwa nevaive mutungamiri wenyika mushakabvuva Robert Mugabe. Bazi rezveutano muSouth Africa ruferefeta Dr. Poppy Ramatuba nengwe yebazi rezveutano mudunhu reLimpopo vari kupomerwa mhosva yekubuda pavhidhiyo vachishungurudza chizvarwa cheZimbabwe chairapwa kuSouth Africa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change muzvare Fadzai Mahere vanoti motokari dzangadzine vanofungidzirwa kuti vatsigiri veZanu PF 15 dzambovhara mugwagwa dzichiedza kudzivirira mutungamiri webato ravo vaNelson Chamisa kuita musangano nevatsigiri vavo kugokwe kabuyuni. Vachinyora padande mutande reFacebook muzvare Mahere vati musangano uyu waenderera mberi kunyangwe nzvimbo iyi yange yaberekera ingwe. Mugokwe kabuyuni mune sarudzo dzekutsvaga mumiriri wedare reparamende nemusi wemugovera. Izvi zvinotevera kufa kwavaLeonard Chikomba veZanu PF. Mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko muZanu PF vatafadzwa Mugwadi vakaudza Studio 7 kuti vatsigiri veCCC ndo vari kusvokosva vatsigiri veZanu PF munzvimbo iyi. Tichakupai zvizere nezvenyaya yemhirizhonga munyaya dzezvematongerwo enyika muchikamu chinotevera muchirongwa chino. Sangano reNational Transitional Justice Working Group rinoti harisi kufara nemashoko ehurumende ekuti haisi kuzosunga vari kupomerwa mhosva yekuuraya nekukuvadza vanhu kuMidlands nekumatevereland munguva yegukura hundi. Izvo zvinotevera mashoko egurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi kumusangano wekomiti yenyika dzepasi rose yeUnited Nations inoona nezvekubviswa kwerusaro raganda kana kuti UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination uri kuitirwa kuGeneva kuSwitzerland. Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Mutevedzeri wasachigaro weNational Transitional Justice Working Group vadzika maibere vaudza vatori venhau muHarare nhasi kuti mashoko avaziyambi anotyora bumbiro remitemo yenyika rinopa simba rekugadzirisa nyaya dzemakakatanwa anenge ari munyika kukomishen inoona nezvekupodzwa kwemaronda yeNational Peace and Reconciliation Commission.
Nekutaura mashoko akaita seiwayo vaziyambi ziyambi vari kukurudzira impunity. Saka tanga tichikurudzira kuti hurumende sezvo iri iyo ine simba rekuti vange vachichengetedza mutemo wedu, hurumende inofanirwa kunge ichibuda pachena kuti inotambira here mashoko avaziyambi ziyambi. Uye tichikumbira kuti hurumende itoita public apology kumavictims vegukura hondi.
Vashaura kumusangano weUnited Nations uyu vaziyambi vakati hurumende yava Emerson Mnangagwa haisi kuzosunga vanhu vari kupomerwa mhosva dzekuuraya kana kukuvadza vanhu munguva yegukura hundi nokuti vanhu ava vakanga vakaregererwa kare munguva yeutongi hwemushakabvuva Robert Mugabe. Vaziyambi vakati vanhu vakapara mhosva munguva yegukura hundi vakaregererwa mushure mekunge mapato ezvematongerwo enyika anoti ZANU PF neZAPU anyorerana chibvumirano chekubatana cheUnity Accord icho chakasainiranwa muna 1987. 7. Vamugabe vakazivisa kuti vakapara mhosva munguva yegukura hundi vakanga vavaregerera kuburikidza nemutemo weClemens Order No. 1 of 1990 wakadzikwa naivo vamugabe. Mashoko avaziyambi kumusangano weUN uyu ashorwawo nesangano reIbhechi likaZulu. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano iri vamubuso Fuzi wayo vaudza Studio 7 vari kubulawayo kuti mutungamiriri wenyika vamunangagwa vanofanira kutsiura vaziyambi pamusoro pemashoko avo aya.
Ndizvo zvinoratidza kuti vanhu vari muhurumende havasi kuti havana hunhu, because hauendi kunze kwenyika kunotaura zvinhu zvisina hunhu. But the leadership ndiyo inofanira kuti imudzore kuti no, we have a program of national unity of trying to resolve the past. So kana leadership isingataure zvinoreva kuti ndizvo zvinotiwa neleadership.
Bato rezapu, varwe hondo vezipra nemamwe masangano akashora zvikuru vaziyambi, uye kumusangano uyu vakuru veUnited Nations vakati kusapodzwa kwemaronda egukura hundi kuri kupa kuti kuyanana kunetse munyika. Mutungamiri wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reAmnesty International Zimbabwe, amai Lucia Masukazani, vakurudzira hurumende kuti ipe komisheni yeNPRC mukana wekuita basa rayo rakasununguka.
Isu tiri kungotarisira kuti hurumende ngai respect zviri mubumbiro romutemo, nokuti NPRC tinoona iri constitutional commission yakasetwa up in terms of the constitution. Saka takangotarisira kuti hurumende ngai respect mandate yakapuwa NPRC igogona kuita kuti iwane futi kunyangwe zvokushandisa zvinoita kuti basa rayo rainofanwa kuita rigoenderera mberi.
Mutauri weNPRC vaObert Gutu vati NPRC icharamba ichiita basa rayo maererano nezviri mubumbiro remitemo.
Ndofunga tose tinoziva kuti zvakataurwa na Honorable Ziyambi vakataura segurukota rehurumende, uyezve tose tinoziva kuti nyaya yavaitaura nezvayo inyaya yava mumaoko yatinotiyo Presidential Initiative. Saka isu tinoita basa redu seNPRC takanangana nezvatinonzi tiite nebumbiro romutemo weZimbabwe.
Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika varashwet mukundu vati nyaya yegukura hundi inofanira kugadziriswa kuti vari kushushikana nezvenyaya iyi vawane zororo muhana dzavo.
Hakuna munhu ane kodzero yekuregerera mhondi kana vapara mhosva kusara kwemataredzi mhosva. Saka zvekutaurwa navaziyambi navaziyambi zvinopikisana nebumbiro remutemo wenyika, zvinopikisana nemutemo wenyika inotaura kuti ivo avo vakapara mhosva vanofanira kuendeswa kumatare.
Gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa, vati vanga vakabatikana kuti vataure nesu nezvenyaya iyi, uye gurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika vakazembeka zembe vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Ongororo yakaitwa neCatholic Commission for Justice and Peace yakaburitsa pachena kuti vanhu vanofungidzirwa kuti vanodarika zviuru makumi maviri vakafa munguva yegukura hundi, uye vamwe vakawanda vakakuvadzwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Bazi rezveutano muSouth Africa rinoti ratanga kuferefeta Dr. Poppy Ramatuba nengu yebazi rezveutano mudunhu reLimpopo vari kupomerwa mhosva yekubuda pavhidhiyo vachishungurudza chizvarwa cheZimbabwe chairapwa mudunhu ravo. Mumashoko kuvatori venhau, bazi rezveutano rati richatanga raona vhidhiyo yacho risati ratora matano. Asi ratiwo zvipatara zvekuSouth Africa zviri kusangana nedambudziko rezvikwanisiro zvokonzerwawo nezvizvarwa zvedzimwe nyika zviri kuenda kunorapwa munyika iyi pachena. Rinoti iyi imwe nyaya iri kutaurwawo pamisangano yeSADC. Sangano rinomirira kodzero dzevashandi vezveutano muSouth Africa reProgressive Health Forum rati Dr. Ramatuba vanofanira kutorerwa matano nekuti vakatyora mhiko yavana chiremba pakubata varwere nekuremekedza kodzero dzavo. Sangano revakoti reDemocratic Nurses Organization of South Africa ratiwo chiremba ava vakataura nyaya yakakosha asi vaiudza munhu asiri iye. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vanorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reSouthern African Liaison Office vamunjodzi mutandiri.
She was being populist but also vaisa a target pama foreigners. kuti munhu wemusouth africa achiona eforeigner anofanira kufunga zvinhu zviviri chekutanga ndechekuti munhu iyeyi itsotsi impavha igwere gwere hararame zviri straight chechipiri chiri chekuti munhu iyeye ndiye aita kuti matambudziko atinawo musouth africa awande kuti tine matambudziko musouth africa nemhaka yekuti mune umwe munhu akabva kune imwe nyika and munhu wese anofollowa South Africa pana munhu wese anoanalyze politics kana anziva kuti zvinhu zvese izvi zviri kure nechokwadi zvakanyanya
sei muchidaro amutandira
ma structural problems ari munhu chero maforeigner yese akabudiswa nhasi haagoni kuadresseka saka totarisira kuti utungamiriri unenge uchinzwisisa kuti kutungamirira kuita sei you don't dance or craft my policies much denser to the whims of popularity kuti mungo identify ane vanhu vamuri kufunga kuti vanogona kuzokuvotera handifungi kuti kutungamirira kana vanhu vakundikana nekutungamirira vanofanira kungo step aside walawa vanoda kutungamira kuti vatungamire
ko munoona sei zviri kutaurwa nemasangano akasiyana siyana nemamwe ma pato anopikisa nehurumende pamusoro penyaya
tikuona musiyanirano wepfungwa asi ukazodzika ndikuma responses yese uri kuona kuti zviri pachena kuti vanhu vese vanoona kuti even vakada kudefenda zvinhu zvakaitwa naMEC hazvi acceptiki zvinhu zvisina unhu it's really unethical for a medical doctor to do that but also disappointing kuti munhu weutungamiriri mutungamiriri we movement yakaita se ANC anokwanisa kustupa so low
mukuru munyaya dzekufambiswa kwemabasa musangano reSouthern African Liaison Office vamunjodzi mutandiri vari parunare muJohannesburg South Africa na Blessing Zulu Studio 7 Bato reCitizens Coalition for Change North America Province razivisa kuti richange rine misangano musi wa 23 na 24 Gumiguru kumucheto wegungano reUnited Nations General Assembly uko kwavanoti vachange vachiratidzira nekwavanoti kutyorwa kwekodzero dzevanhu nekusafambiswa zvakanaka kwesarudzo munyika. Vanoti vachaitawo bira richange rine vaimbi vane mukurumbira vanosanganisira Paul Madzore uye utungamiri webato ravo kubva kuZimbabwe. Misangano yeUNCA inoitwa gore rega rega muna Gunyana apo nyika dziri mubatanidzwa United Nations dzinosangana dzichitaura pamusangano pamusoro penhau dzinobata nyika idzi. Mukuziya nezvenyaya iyi Ivan Zininga weStudio 7 abata vakafano bata chigaro chemunyori mukuru weCCC muNorth America Varoni Muvirimi kuti tinzwe zvizhinji.
Inguvawo inotipawo mukana wekuti tiende tichinoratidzira tichishambadzawo zvinhu zviri kunetsa vana veZimbabwe. Inguvawo yekuti kana taungana tinobva tarongowo zvinhu sevana veZimbabwe kuti tinobva tambosangana tiri pamwe chete. Musi wechishanu musi wa 23 September takaronga event Human Rights and Democracy Workshop.
Musangano uyu uchange uchipindwa nevapi?
Unenge uchipindwa nevana veZimbabwe, nevana vedzimwe nyika dzepasi rese, nevanhu vanofarirawo nyaya dzedemokrasi nehuman rights. Musi wechishanu manheru akare iwayo, tiri kuronga bira muimbi anenge ari headliner wedu ndivapo Madzore. Vanhu vese munovaziva nemaimbiro avanoita dzimbo dzinongobetserawo kukurudzira vanhu kufarira zvemusangano.
Tanzwa zvakare kuti kuchange kuine kuratidzira kuchange kuchiitwa ichocho chichafamba seicho
chazenge tichinosangana paUN headquarters ndopachazenge paine vanhu vanenge vachiratidzira vanhu gore rino gore negore vana veZimbabwe vanogara vachisangana paUN vachiratidzira. Gore rino chinangwa chedu ndechekuti kutumira mazwi kuti tinoda kuti pakuvhota pange marongero ekuvhotwa agadzirwe zvakanaka. Toda kuti zvichinjwe zvive negwara rakanaka rekuti munhu wese anovhota voti yake inenge ichiverengwa ende ichinyatso kauntwa zvakanaka. Tinenge tichitaura kuti toda kuti vanhu vanogara kunze kwenyika vange vachikwanisa kuvhota. Tichengezve tichiratidzirawo maererano neudzvanyiriri huri munyika yedu. Zvinhu zvakadaro izvozvo tinozvisora ende ndozvatichazenge tichiratidzira tichida kuti nyika yese pasi rese vazive kuti tino utungamiriri usiri kuremekedza kodzero dzevanhu.
Vanga vari vakafanobata chigaro chemunyori mukuru weCCC muNorth America vaRon Muvirimi vari parunare kuCincinnati kuOhio naIvans Tsininga weStudio 7. Ivans abatawo sachigaro weZanu PF mudunhu reNorth America varegisi Charumbira kuti tinzwewo divi ravo.
Ya, yeah, atini chokutanga ndoda kutenda mukuru wenyika akombedzidi munakagwa nebasa ravari kuita. Uye trip yavo yokuenda kuNew York kuri kuenda mapresident ese kuUN inova UN session number 77 kubva pakatanga UN. Isu seZanu PF tiri kubva kuZanu PF UK, Zimbabwe, South Africa, kwese kuna Australia, Canada, tiri kusangana kuNew York. Tiri kusangana nokuti kubva pakapinda president Mnangagwa muofisi muna 2017 ndo patakatanga kunoungana nevamwewo the friends of Zimbabwe vanobva kune dzimwe nyika dzinoshamwaridzana neZimbabwe. VMDC vakatanga kuti toda kuti tikonzerese. Takaona information yekuti tinoda kuti tigonokonzeresa pachaita meeting yatakaita president seya takaita gore ra2017 rapera. Saka isu tanzwa information iyoyo takaitawo kuti vakuru vedu vazive kuti ndo zvaakurongwa neveMDC. Havachadi kuuya chete kuzoita dialogue, vaakuda kuuya kuzokonzeresa ndokubva tazvivhara. Tazvivhara kudero isu veZanu PF tisu takukwanisa kungosangana nomukuru wenyika nokuti ndiye mukuru wepati yedu yeZanu PF.
Vancharumbira, kana ndiri kukunzwai zvakanaka, zviri kureva izvo kuti ava veTCCC pavari kuronga kundoungana vachiratidzira, imiwo muri kuronga kundoungana muchisimbisa mukuru?
Isu tagara tisu takatanga nechirongwa ichi. VMDC vakazotevera nokuti vakanga vanzwa kuti mukuru wenyika ari open kusangana nevanhu vese. Saka ivo iko zvino vaakuuya neurongwa hwakashata hwokuda kuzouya kuzodi kuzosvibisa zita renyika nero mukuru weZimbabwe. Saka kana zviri izvozvo isiri kuti isu tiri kuuya ikoko kuNew York kuti veMDC yavaCC vazive kuti kuNew York kunoendwa. Vakanga vanzwa nokuti takati tadana vanhu vese vekuZimbabwe kuti uyai muone mukuru wapinda pakabva kombiredzi Robert Mugabe. Asi ivo vaakuuya mune zvakashata. Saka kana vachiuya mune zvakashata, isu sevana veZanu PF hatisi kukwanisa kuzorega president vedu vachiitwa embarasa. Saka vanoda kuembarasa president wedu ndo vachaenda kumba kwavo vachadzokera vari embarasa. Nokuti isu hatisi kuzongofodha mahenzi edu toisa mumapoketi medu vachitituka kana vachituka president wedu. Izvozvo tinoti kwete.
Varegisi Charumbira vanovesa chigaro veNorth America Province vachimirira bato reZanu PF vari parunhare muno muWashington DC naIvan Tsininga weStudio 7. Vashandi veZimbabwe Revenue Authority kana kuti Zimura kuchirundu vanonzi vari kunonoka kudhinda mapepa ekuti vanotyaira marori makuru kana kuti magonyeti vadarike, zvokanganisa donzo remushandira pamwe vakaitwa muna 2009 pakati peZimbabwe neZambia weOne Stop Border Post kuti vatyairi vasapedze mazuva vari pamuganhu uyu. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mumwe muchikairi werori inotakura zvinhu kubva kuSouth Africa ichiendesa kuCongo vaTrison Mapeka vanoti vanowanzopedza mazuva maviri vasati vadarika pamuganhu sezvo vashandi veZimura vachimboti mishina yavo inenge isinganyatsoshande zvakanaka nekushaya masaisai eindaneti.
Takatochembera tiri panapa, zviri kungonzi netiweki iri dhawni asi chiripo ndechekuti hapana vatoenda. One Stop Border Post hazvisi kushanda sezvo donzo ranga riri rekuti tamire mumutsetse kwenguva yakarebesa. Iye zvino ndine mazuva maviri ndipo.
Vamapeka vanoti kambani yavanoshandira yavasina kuda kudoma nezita sezvo vasingabvumirwe kutaura vakaimirira iri kutoronga kuti vaende kuCongo nebhodha rekaZungula riri pamuganhu wenyika dzinoti Zimbabwe, Botswana, Namibia neZambia.
Izvi zviri kunetsa zvekuti next time tinenge takuenda nekukaZungula.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe mutyairi wegonyeti chiri chizvarwa chekuZambia vaAdam Adam ava vanoti vari kutora nguva yakareba vari pachirundu.
Then even here at Chirundu, sometimes the network as we are in the queue, they are saying there's no network. You spend days in the queue waiting whilst you are here. So if they can speed up the issue of networks, then things can be better for us drivers.
Kunyange pano pachirundu vari kuti hapana network, tava kutopedza mazuva tiri mumutsetse. Dai nyaya network yagadziriswa kuti zvinhu zvitinakire isu vachairi.
Kuti chirongwa cheone stop border post ichi chishande, panoda michina yechizvino zvino, sezvo vashandi kunyika mbiri vachishanda pamwe chete kuti vasarambe vachidzokorora zvinhu zvimwe chete zvinozononotsa basa. Izvi zvinobatsirawo kudzikisa dambudziko rehori. VaAdam vanotiwo kupinda nemuZimbabwe vakatakura zvinhu nemotokari zvinodhura, sezvo vachifanirwa kubhadhara madhora mazana maviri ekuAmerica kana kuti US$200 vozobhadhara mimwe mitero yemumigwagwa, kusanganisira kubhadhara mari dzekushandisa mugwagwa kana kuti matogets.
Fees which have been introduced is like to some transporters. They were not happy because they are overcharged. For instance, just the parking, it's $200. That is 3 hours. After 3 hours, you enter into the penalties. Now, you find that those delays, they are not caused by the transporters, the border facilities.
Vachairi havasi kufara nemari iri kudiwa yekungomirira kudhindwa kwemapepa, asi vanokanganwa kuti haisi mhosva yevachairi inoita kuti vanonoke.
Hatinawo kunzwa divi rehurumende sezvo gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vaFelix Mona vatiti taure nevezimura. Tina kunzwa divi rezimura sezvo mutauriri webazi iri vamusasiyashe kufa kunesu vanga vasingadavire nharembozha yavo, kunyange vanga vambovimbisa kutaura nestudio 7 nezvenyaya iyi. Pakaparurwa urongwa hutsva hweone stop border post, chinangwa chaive chekuti zvitore zuva rimwe chete kudhinda mapepa, kwete mazuva matatu sezvaiitika panguva iyi. Komesa yakabatsira mukuparurwa kwechirongwa ichi sezvo painge paine chinangwa chekusimudzira kutengeserana pakati penyika dzemuAfrica. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kuverengwa kwemavhoti kuri kuenderera mberi muAngola mushure mekunge paita mutauro wakanyanya. Mutungamiri wenyika iyi vaJoao Lourenco vebato riri kutonga reMPLA vari kuda kupiwa mukana wechipiri wekutungamira. Vari kukwikwidzwa zvakasimba nemutungamiri webato guru rinopikisa reUNITA waAlberto Costa Jr. Mirijonga yezvematongerwo enyika iyo chave chigariro kuti inonyuka pose panenge nyika yatarisana nesarudzo inonzi yatowedzera mumatunhu emunyika akawanda zvikuru kumaruwa, uko nhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change dziri kuchema kuti dziri kutadziswa kuita misangano yadzo nenhengo dzebato riri kutonga reZANU-PF uye kushungurudzwa. Bato reCCC rinoti mukati mesvondo rino chete ratadziswa kuita misangano yaro uye vatsigiri varo vakashungurudzwa kumatunhu anosanganisira uZumba, uko mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vakashanyira kuhwedza nekwaSeke kumashonaland East nekugokwe kabuyuni kuMidlands. Mumasvondo adarika vatsigiri veCCC kumatunhu akaita semashonaland West nemashonaland Central vanonzi vanga vachishungurudzwawo vachipisiswa nhumbi dzavo. Madzishe pamwe nemasadunhu vanonzi vari kupindirawo mukushungurudzwa uku, mapurisa achipomerwawo mhosva yekupeta maoko panorwiswa vanopikisa ava. Kuti tizeye nezvenyaya iyi, tabata nhengo yeCCC vari meya veHarare vaJacob Mafume pamwe nenhengo yebato reZANU-PF vaAlex Gakanje. Tatanga nekubvunza vaMafume kuti vanoti kudii nenyaya yemhirizhonga yasimudza musoro zvekare Soro Vambira.
Panenge pari kuitika kudzokera shure kwenyika panyaya dzemhirizhonga idzi. Tinofanirwa kunge tichienda mberi, tinofanirwa kunge tichiita politics dziri smart politics. Vegore rino kuKenya kwakaitika maelections kwaisimboitika mhirizhonga zvikuru, vari kupokana but vese vari murunyararo. Nhoroondo iriko mazuva ano ndiye kuti vanhu vasaita mhirizhonga. Munhu ngaasarudze paanoda, isharaube hakuna anomanikidza munhu. Chinonzi chirege chakabata muruoko chiri mumwoyo haunganzi chirege kana kuchidomedza. Saka tiri kushandisika zvikuru nemaitikiro ari kuita awa, nokuti hazvina zvazvobetsera nyika, ivi zvinodzosera nyika kuru. Iko zvino toda kutarisa mainvestments, toda kuti nyika iende mberi, tiite runyararo, tisadzokorodza nhoroondo yataingotenderera iyaya yekuti uyo adzindirira nhanga, uyo atiza nhanga. Chavhundusuka chiko? Kana munhu ane meseji inodiwa, regai ataure. Kana ane meseji isingadiwi, vanhu vanongomuramba murunyararo. Ko vanomanikidzwa sei?
Vagakanje, nyaya iri kuitika yekuti minwe iri kunongedza kubato renyu rezano PF, mhirizhonga dziri kunzi dziri kuitika kunhengo dzeCCC.
Saka zvijaira izvo zvano PF hatina kutanga kunemerwa nhasi. Uye tinotoziva hedu kuti pega pega panoda kuitika misangano inoitwa yakaita seUnited Nations General Assembly, veCCC vanotoda kuti vaite mhirizhonga, vaite zvinhu zvakashata, vopomera musangano wezano PF kuitira kuti panoenda mutungamiri wenyika kuUNGA aenda asina chimiro, aenda achinzi nevanhu uri wemhirizhonga. Chinonetsa ndechekuti mukoma, ukaita bandiko kana bato risina muronga kana kuti strategy pachirungu, hauzozivi kuti mhirizhonga iri kubva nepapi. Izvezvi vanenge varwisana pachavo vega, chinenge chirwirwa chii? Panonzi Tamisa ari kuuya kuno, ndiani anosvitsa shoko racho pagiraundi? Vamwe vachati kudii? Ndo panotanga kudhombera ntambo, matidai kwarega kuenda vanhu. Nekuti kukaenda vanhu pakasvikira shoko pachazombi ndiwo panogona. Zviri kuzokonzeresa kuti vanhu vakware. Dai kwakuchinzi pakurwa kune feti zvibhatera sezviri feti bullet dzaiti aiwa irwayo ichishandisa mafeti bullet. Zvino vari kutovawana vachikuvadzana.
Vamafume, pindura itinzwi.
Musangano unoda kuitwa ndeupi? Wacho uri kunzi unganzi vakuru vari kuinda ko, vanogara vari kumusangano. Izvo hazvinazvo zvinoshanda panhoroondo. Hakuna vanhu vanorovana vega, vanhu vanozivikanwa vezano. Kunoti dai vanga vachiri veCCC vari kurovana vega, vaide vakatobatwa kudhara vachinzi vari kusvibisa nyika. Saka kana vanhu vachiita mhirizhonga, vanotoziva kuti uyu ndiwe zano handirova, uyu ndiwe bato iri wandirova. Chinodiwa ndechekuti vanhu ngavadzidzise nhengo dzemapato avo kuti aiwa politics inongori nyaya yekuti tione kuti achashanda ndeupi. Haizi nyaya yekukuwadzana, yekuzimbisana, yekurovana mhazha kusvika musoro yatsemuka. Aiwa, inyaya yekutaurirana.
Vagakanje, hakasike kutanga kuti bato renyu ringe richipomerwa mhosva yekuvhiringidza kana kushungurudza nhengo dzemapato anopikisa. Kazhinji kacho panitenge paine umbo hunenge huchiratidzwa. Sei muri kuramba kuti bato renyu harine nechekuita?
Mugore ra2018 vahwende vakanyora patwitter vakazodhilita vachitiwo vaShakespeare mukoi vari kuvatsvaga nepfuti, vari kuda kuvapfuura nekuti vaikwikwidzana siti rekuita nhengo yeparamende. Gore rapo vatsvangirai kubhohwera, vakada kupisira maikupe mumba kukanzi iZANUPF. Izvezvi havasi kuisa mastructures havana kana constitution. Seiko musiri kuisa bumbiro nemuronga webati nekuti ZANUPF? Vakadyiwa maelections iZANUPF. Vakanga vatarisira kuti uyo Odinga anohwina kuKenya. Kukundikana kwakaita Odinga kuhwina chii? Vanongoti iZANUPF. Zvinongova vanhu ava ndezvekuti vanotaura runyararo bedzi kana vasvika panguva yekuti ivo ndivo vakanganisa pachavo vega. Zvavari kutaura izvi kuti dai vari veCCC vasumba. Izvezvi munhu weCCC saiye Mafumo akaita hori kukanzuruko, akangosungwa. Zvinonzi ipolitics, vatopoliticisa. Saka mapurisa acho oitawo sei? Hurumende yacho yoitawo sei? iZANUPF hatisi mukati mavo.
Vamafume, tinonzwawo mapurisa achiti tinosunga kana paita vanenge vamhangara nyaya idzi. Muri kumhangara here nyaya idzi kumapurisa?
Aiwa, dzinomhangarwa panenge pachizivikanwa. Ivo mapurisawo vanofanirwa kuita basa ravo, tione kuti nyaya dzosvika kupi. Kumhangara hatiregi, nokuti nyaya yemhirizhonga haimperi zvakanaka. Tinofanirwa kuita zvinhu zvedu zvepolitics murunyararo.
Vagakanje, shoko iro hanzi nyika ngaiumbwe nerunyararo.
Hakuna munhu pasi rino, kunyange kuAmerica kana kuEurope, achateerera ngano nyorwa dzana Mafume naana Chamisa. Zvare ive nhemava.
Vamafume, tipete chirongwa.
Ngatidzikamei tikwanise kuita kuti nyika iende mberi, vanhu vese vachifara, pasina mudzimu inodzosera nyika kure, nokuti haisati yagadziriswa.
Vagakanje, tipete chirongwa.
Vana veZimbabwe ngavavhotere ZANUPF, ngavavhotere President Emmerson Mnangagwa Mnangagwa kuti varambe vachibudirira pakurarama kwavo, varambe vaine kuzvitonga kusere.
Nhengo yeZANUPF vaAlex Gakanje. Manzwawo zvakare kubva kuna meya weHarare vaJacob Mafume vari nhengo yeCCC. Anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusemina Standikile Mhlanga.